Senate yapasisa budget iri mushure mengu wapfupi pfupi pasina zvashandurwa pamapasiro arakaita kudare reNational Assembly neZuro Maneru kurikota rezvimari vamutuli Ncube vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti budget rapasa nekukasika vachiti izvi zvinoita kuti vatange kutoita basa pakutanga kwegore rinouya vati zvaitika nhasi zvaratidza kuti nhengo dzeSenate dzinobvumirana nazvose zviri mubudget uye chave chijana chavo chekutevedza waro webudget iri uhwo hunokurudzira kugadzirwa kwezvinhu pamwe nekuvepo kwemabasa.
It is good to have the budget passed this early so that come 2020 we are ready to implement and support job creation, growth and productivity. The mantra next year is productivity, productivity, productivity. So we are pleased that Senate has passed without amendments, so they believe in the general thrust of the budget.
Dingindira rebudget remadhora biriyoni makumi matanhatu nematatu nechidimbu rinoti gearing for higher productivity, growth and job creation. Mune imwewo nyaya nhengo dzeparamende dzeMDC nhasi dzazivisa kuti hadzisi kuzomira pamberi pekomiti yakaumbwa neparamende kuti iongorore maitiro adzo apo dziri kuramba kuremekedza kana kutambira vaEmerson Mnangagwa semutungamiri wenyika. Komiti iyi iyo ine nhengo dzeZANU-PF chete yakaumbwa rekomiti inotungamira mabasa eparamende yeStanding Rules and Orders Committee SROC mushure mekunge nhengo dzeMDC mukomiti iyi dzabuda musangano weSROC dzichiti dzainge dzisingabvumirane nezvainge zvave kurongwa mukomiti iyi. SROC inotungamirwa nemutauri weparamende Advocate Jacob Mudenda vebato reZANU-PF. Vanokukira nhengo dzeMDC muNational Assembly vaProsper Museami vaudza Studio 7 kuti hapana nhengo yebato ravo ichamira pamberi pekomiti iyi sezvo chitori nedivi rayakarerekera.
Kwanise kuti mamembers eMDC ese akwanise kuapia kucommittee privileges committee nekuti haina tsarukano yekuti ingakwanisa kuti itarise nyaya iyi zvakakwana zvisina rusarura zvisina kutsikirira. Saka nekuda kwaizvo zvazviite.
Nhengo dzeMDC dzakatomborangwa neparamende nekunyimwa mari yadzo yemihoro peturu nezvimwe nekuda kwenyaya iyi, asi vamusiyami vati izvi hazvisi kuzovadzorera kumashure.
Hatikwanisi kuvhiringidzwa kuti tipsi takuda ED nekuti maredi agurwa, izvo kwete. Saka tichaita dzimwe nhano dzatichakwanisa kuita toona kuti zvinhu zvinofamba sei, asi zvatichaita ticharamba tiri mumutemo, hatibudi mumutemo.
Nhasi Mudare munyori weMDC anoona nezvebumbiro remutemo neparamende vakutsatsa pulu pamwe nemunyori wemutemo vaInnocent Konese vaudza vamutenda kuti havachina chiremerera nekuti vavikita basa ravo vane divi ravakarerekera. Vaviri ava vati zvavakiitwa navamutenda hazvienderani nezvinotarisirwa kuvatauri vemaparamende pasi rose. Vamutenda varamba kutaura pamusoro pekomiti iyi sezvo isati yapedza basa rayo. Komiti iyi yePrivileges Committee iyo inotungamirwa navaJonathan Samukange yakapiwa kusvika musi wa28 kukadzi kupedza basa rayo. Rimwe gweta rinoshandira muHarare vakudzaika dzere vaudza Studio 7 kuti vanoona sekuti danho ratorwa nenhengo dzeMDC rakanaka chose sezvo komiti inofanira kunge ichiongorora nhengo dzeMDC ichifanira kunge ine nhengo kubva kumapato ose ari muparamende.
Tiri kunetsera nyaya iyi ndechekuti komiti yacho yakagadzirwa kuti iferefete nyaya iyi kubvira nakubvira yakanga isina kugadzirwa zvakanaka. Saka hapana chakaipa chaitwa nemaMP eMDC kuramba kuenda pamberi payo. Zvaifanira kunge zvakaitika ndezvekuti vainge kufanira kunge vakaita independent committee pane kuti ZANU-PF iyo inge iriyo complainant uyezve yobva yaita judge panyaya yayo yega.
MDC yakaita chisungo pacongress yayo chekuti haitambiri vamunangagwa semutungamiri wenyika. Nekudaro pose pavanouya kuparamende nhengo dzai dzinobuda Mudare kana kuti hadzivaremekedzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.